panitambu yemagetsi yanga yakadona the previous day which is Thursday so kuma new stand kwaita kuma new stand saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaida arika ipapo kuti jambai nekuti zese yanga isati yauya kuzoita se kuzo atenda then on Friday vana vaitobva kuchoro vamwe vachijamba saka iye ainzi aidya maputi aikonzendera nekudya maputi then ndopa akasvika andobva atotsika kutambo nekuti tambo iye yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsu kwangu ari pasaidi then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atofira ipapo ipapo
mwana uyu anga ane makore mangani
anga ane 11 years
mukomana musikana
musikana
zvaitika chii chakaitika vezesa vakazouya here mapurisa akashedzwa here chii chakaitika
mapurisa akadiedzwa vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident but then ndo vakatobvunza mufirwe kuti saka muchaita sei kuti bhodhi iite se ibvapo then baba vemwana nekushaya vakati aina handina kana chii kana mari kana zvichibvira mwana anga angoita sei angobva ipapa achinoita se achinoradzikwa nekuti nini handina mari vanhu vezesa vaibvunzava then ndo pakazouya nekusaziyawo lack of information pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati imi vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei then ndo pakazofonerwa funeral parlor zesa had not agreed yet kuita any expense so vaka mari dzakatokondributwa nevanhu vemuraini kuti funeral parlor itore mwana iendese mwana kuHarare hospital so zvadaro zese vet isu satina kuti tinogona kukubatsirai nazvo tinokwanisa kukubatsirai kungochemawo sezvo kuita vanhu inakoma zvakati aiwa zviitika zvamuri kutaurao
saka pari zvino pane zvati zvaitwa nehurumende mapurisa kana nani zvake
as it is hapana chati chaitwa zesa yacho ndo yakazoguma kukooperata iti pazouya supervisor wachoona ndobva ati isusu chatinogona kubatsirai mafuneral expenses chetena chikafu nezvekufuneral parlor ndozvavakabatsira nazvo and ndozvavakataura kuti their help goes as far as that then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akati aiwa chii zvinhu vachifamba nechi negwara chairo so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not zvinova zvakazodhilia mwana uyo akutoradzikwa mangwana Tuesday from Friday so as it is zesa haina zvayakakwanisa yangobatsira neizvozvo so far ndo yakati inokwanisa kubatsira nekuti kuri kunaya so we have also asked kuti can they provide knowing zesa vanawo matende that can you help us netende since kuri kunaya and nhamo iyi yabva yaita sei yabva yaribe sipo saka munokwanisa kutibatsira vakati aiwa no hatina zvimwe zvatinogona kukubatsirai nazvo kunze kwezvatakubatsirai nazvo already ndo protocol yedu yekubasa kuiko
pane chakati chaitwa here nevabereki kumhanara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi pane zvavakamboita zvakaita saizvo
nyaya yakangotorwa sepolice report not is kumhanara incident as such then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti ano izvezvi zvese it is itai zviri kuda zesa yacho ikati inoda kuita mapost mortem chimboitai zvavari kuda then kana izobhuitwa kesi inozobhuitwa after handizive kuti zvinokubatsirika here kana kuti hakuzi asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaitika
saka mwana anocheketwa nachipiri
nachipiri ndizvozvo
achachengeterwa kupi
kuzororo
vabereki vacho vakadi navo vari kuzvitora sei
vasi kuzvitora zvakanaka vakabatikana zvikaita no it's a very poor family
tingataurira vateereri kuti chii kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira vangabatsira sei
as it is chatiri kuda pari zvino I think chakananya one illegal advice on how to go about it nemaitikiro akaita zvinhu izvi nekuti yekugona kunge tisina ruzivo rwakakwana asi maitikiro akaita zvinhu izvi we feel kuti zoni iyo zesa yacho should be held liable nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negeti maybe dai vakadzima homa gate kutonzi magesa acho aenda noyi kuti tambo iri pasi panopurane vanhu kuti pa road haina ku haina kunzi kuserika pa road chaipo chaipanga yakadonhera kwekuti akuti akusi kuti munhu ainyenyeredza vana vaita musikanzwa wo wati pa road panotofambwa nemunhu wese.